vachitaura nhasi muHarare kumusangano wavakokera madzimai anorarama neurema hwakasiyana-siyana. Mukuru wesangano reDeaf Women Included amai Agnes Chindimba vati kodzero dzemadzimai aya dziri kutyorwa sezvo ari kutarisirwa pasi nyaya dzezvematongerwo enyika nokuda kwokuti vane urema.
Kana vaitewo makansela, vaitewo maMC, vanhu vanowanzovatora neurema hwavo.
Amai Chindimba avo vasinganyatsogona kutaura zvinonzwika vawedzerawo vachiti nyaya mhirizhonga ine chekuita nesarudzo inokonzerawo kuti madzimai anorarama neurema akawanda asada kuita zvematongerwo enyika.
Mhirizhonga inotinyanyei, saka zvinenge zvakaomera vanhu vanorarama neurema kuti vazokwanisa kuchiwanikwa munzvimbo dzakadaro.
Amai Faith Mbofu avo vanogara kubhindura uye havaoni vati kunyange ngazvo vaidawo kukwikwidza sakanzuro musarudzo dzakatarisirwa gore rino vakasiyana nazvo mushure mekurangaridzwa zveurema hwavo.
Ndaidawo kupratisipeta kuita kansera kwandogara vati vanhu vakauya vachindiudza kuti haukwanisi kupratisipeta because hauone vanhu havambo kuvhotere. Saka because of that ndakabva ndangofila kuti maybe handikwane pavanhu vanoona.
Izvi zvatsigirwawo namuzvare Tarisai Mashanga, mumwe wokubhindura zvakare uyo akasangana netsaona yekudonha ndokuvhunika bhonzo rekumusana zvakazoita kuti asakwanise kufamba.
Kana tichitofamba sena hangu ndine unchiha marodzi acho anoona akazotiisa anopesera yatofa uyo mashopu makavakwa zvokuti handikwanisa kutopinda kana zvosvikenge unoenda kutotuma munhu.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mazima pamwe nemunyori mubasi iri. Tatadzawo kubata gurukota rinoona nezvemadzimai munyika amai Stembiso Nyoni. Asi vanomirira vakaremara mudare resenate muzvare Nasipa Manyau vaudza Studio 7 kuti zvichiri kunetsa kuti madzimai ane urema atambirwe munyaya dzezve matongerwo enyika.
Sevadzimai vane urema tinotarisirawo kuti tinge tichipindawo mune zvematongerwo enyika nekuti tinokwanisawo kuve tine madecisions nemasolutions kumatambudziko atinosangana nawo. Zvino tinotarisirwawo pasi tichionekwa sevanhu vasina chavanogona.
Mumusangano wanhasi madzimai aya ati vanofanirwa kubatana voita chirirangwe kurwisa kuti kodzero dzavo dziri kutyorwa dziremekedzwe. Musangano uyu wanga wakanangana nekudzidzisa madzimai anorarama neurema kuti angakwanisa sei kuzvimirira uye kurwira kodzero dzavo, uye wapindwa nemadzimai akawanda kubva kumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.